Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution watotangwa uye ibasa rairi kuda kuti riitwe nechimbi chimbi. Vamwe vagari vekwaMutoko kumaShonaland East vonyunyuta nekushaya cheuviri kubva mukucherwa kwematombo eBlack Granite mudunhu mavo. Chikwata chemaWarriors chotarisana nemutambo wakakosha neLiberia wekuti chikwanise kupinda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution watotangwa uye ibasa rairi kuda kuti riitwe nechimbi chimbi. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakati chirongwa ichi chiri kuitirwa kuti matunhu agone kuzvimiririra mune zvimwe zvinhu zvakafanana nezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. VaMoyo vaitaura mashoko aya nezuro vari kwaMutare pamusangano wekudzidzisa makanzura nezveurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu. Nyaya yekupiwa kwemasimba kumatunhu inyaya yaisimbiswa zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumazuva avaitsvaga rutsigiro musarudzo dzapfuura. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, asi takwanisa kubata mumwe kanzura akapinda mumusangano uyu kwaMutare achimiririra Ward 5 muMutare Central vaSimon Mapuvire kuti tinzwe zvizhinji.
Makanzuro vakasangana nawo nezuro vakasangana nemakanzuro emumaguta neyekumaruwa. Chinangwa chavo vaida kutaurira makanzura nyaya yekuti zvimwe zvezvinhu zvavanofanira kuita zviri muconstitution yeZimbabwe. Like zvavakanyanya kuembasira zvavakati no, mukatarisa muconstitution yeZimbabwe mune provision pachapter 17 yelocal government yeconstitution yeZimbabwe kuti hurumende inoraramiro yekurimita kana kuti kupa makanzuro 5% kubva kunational budget.
Imi seMutare makazvigadzirira here kuti mungagona kuvaka Mutare makazvimirira mega kudaro?
Chokwadi chomunotaura vaZininga, nokuti mukatarisa kwaMutare tine zvicherwa zvakawanda. Tine chicherwa chegold chetinowana kuPenhalonga, kumaini yekuPenhalonga. Tine madiamonds eprecious stone chetinowana kwaMarange, which means diamonds rikatengeswa rimwe makarati mashoma anoita kuti Marange inoita kuti Mutare inobudirira zvakanaka. Saka takatigadzirira takatimirira nemaziso matsvuku chinhu chakanonofa kuitwa negovernment.
Nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi, munoona here chiri chinhu chichakasira chaitika?
Tikatarisa dambudziko rezviri kuitika rehurumende iripo, hakusi kutanga nhasi kutaura zvedevolution. Remember kuti takaita constitution yeZimbabwe muna 2013 muna 2009 there about 2010. Taita constitution yeZimbabwe takafunga kuti paitwa fast track yekugadzira mutemo yekugadzira devolution iendere mberi. But nevamirira aita zvinhu nevamirira aita matongerwo enyika muZimbabwe nokuti nemakakatano arimo panyaya yekuti wakakunda ndiani.
Mumiririri wekanzuru kuward 5 Mutare Central vaSimon Mapuvire vachitaura parunare vari kwaMutare nestudio 7. Makateerera ku Studio 7 tikutepfenyura tiri mu Washington DC.
Mutoko woye tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye. Kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa 21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga. Mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muGeorgia kuno kuAmerica muzvare chioniso mupofu vari kutungamira madzimai nhasi mukuratidzira kwavari kuita pamuzinda weZimbabwe uri muDC. Vachiratidza kusafara kwavo nekwavanoti kukundikana kwehurumende yava Emerson Mnangagwa kuzadzisa zvayakavimbisa vanhu munguva yesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvare mupofu nezvenyaya iyi.
Zvara nhasi gurakatera kamuchiri kuyeuka 17 November 2017 ndopakaitwa mass kuZimbabwe yaya big march yakaitwa pakabviswa mugabe ende kwako akataura izvo chinzirengeri operation restore legacy and we are seeing today kuti have ne 1 year taita izvozvo. So we are coming back and we are saying to the people of Zimbabwe, 1 year after that mugabe, what has happened, what have we done? 1 year after mugabe vabviswa, operation restore legacy. Which legacy has been restored? But a legacy that I hear is still a paper. Because on Zanzi, 1 year into the new dispensation, Pana any dispensation, Chaitka, you will want to see a new chief. Scandals are too great in the ratio. So Chitari Sakutavine Gore, Gatti, the Kerima Suri, the Chari Sakure Rachu, Tafamba say Nano, the Tafamba Nazo, the Tatsukuta Sakachu.
Sakakurati Drakamurguita, Mudisi, Muruku Famba say.
Tatangira Panopa Embassy of Zimbabwe. Kagatima Bafine Zuro, Bagavura. Nipata sanga na yezino. Chamacha toba pano. Tuenda ku United Nations. Ku Information Center. Tono nila nila. Niyoko chimba. So niyoko patima sikichi tukwedu. Nizendozo zukira. Niko zimbazi yedu.
Murima zimaya kawanda shakadi wa kwanisa kuungana.
Nezota ngativa tatuchendi. Inini ndoba ku Georgia. Nevaviri wakaba ku Texas. Nasi tiri 5. Inini we ku Georgia. Tuwe ku Texas. Vaya. Ne wana buruga. Shuka makusena ba ku Chicago. Ne wana wane tiri kupa ku Massachusetts.
Pane wa nurumewe rewa pinda omu kura tizira kwa murgita huko?
Abana baba apana chashika. Paingo nini ma promises ya tengo zilezuru chashika. Saka tikumbo mira uchonji wanu wachashika. Sisi wanga chikuru kuchono ora. Kutia sisi kazuwa kaa kubuda. Tukutia sasa wanu wamu wachabi wachashika waka wanda. Apana chashika sofa.
Saka mnewa maka tarisira ere kutimunono siya magwaro.
Magwaro taka siya nezuro. Nusaka taka ita nezuro. Nezuru ya kanga isi liyakura kinjaswa kanyanya. Yangari ya kusia magwaro. Mgozi yangari zingi. Ma offices akakavurwa. Takasia ma offices akati wandei nezuru magwaro. Takasia ikoko.
Avo vangavari muzvare chioniso mpofu. Vachitaura na Jonga Kandemiri we Studio 7. Variparunare mu Washington DC muno mu America. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvinogara nekushanda muBotswana zviri kurumbidza nyika iyi mukuzvipira kwayo mukubatsira Zimbabwe neunanzvi mune zvekucherwa nekutengeswa kwemangoda kuitira kuti upfumi husimukire pamwe chete nekuvandudza magariro evanhu munyika. Botswana inozivikanwa pasi rose mukushandisa mangoda ayo pakusimudzira upfumi hwenyika pamwe nemagariro ezvizvarwa zvayo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori kwendau pamusangano weDiamond Symposium muGaborone muBotswana mazuva mashoma apfuura, gurukota rinoona nezvezvicherwa muBotswana vaEric Molale vakati hurumende yeBotswana yakatsidza kubatsira Zimbabwe mushure mekunge hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakumbira rubatsiro urwu.
We actually are cooperating. They have come to us and asked us to share with them experiences of not only how to mine the diamonds, but also how to market and value and all those. And we are working very closely.
Vachitaura neStudio 7 vataurai mutambanengwe vati chirongwa chekuti Zimbabwe ipiwe rubatsiro neBotswana mune zvekucherwa nekutengeswa kwemangoda kuchasimudzira upfumi hwenyika.
Just for an example, the reserves in Botswana kuburikidza nediamond is good. You know, to an extent that Botswana can still afford to feed the children to chikoro. Kuti mwana anoenda kuchikoro anowana breakfast and lunch ikoko magovernment schools. Now, kuZimbabwe we don't have that. Saka ndinoona sekunge kuti Botswana neZimbabwe zvikaenda pamwe chete zvikatanga kusenza pamwe chete neDiamond zvinoitawo effect down to the layman in the street, because kana zvinhu zvisina kumira mushe, the most person who suffers is the man on the ground.
Vamutambanengwe avo vanoshanda pamuzinda waAngola muBotswana vaenderera mberi vachiti kushanda pamwe chete kwehurumende mbiri idzi kuchaita kuti nyaya dzemari dzinongotsakatika dzipere.
According to the media, tine mari dzekuti nyangwe dai takashiana kuZimbabwe, everyone could be a millionaire. Imagine kunzi 15 billion ye diamond just went unnoticed. Let's be serious.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSidin Kwangwara vaudza Studio 7 kuti kuzvipira kweBotswana kunofadza. VaKwangwara avo vane makore masere vachigara muBotswana vanoti mashandisirwo emari inowanikwa mukutengeswa kwemangoda emuBotswana kunoyevedza.
Tikada kutarisa Botswana economy yavo, yes, is stable. I can say it's stable because of their diamond. Vanhu vavo they are not lacking my medicine. Vanhu vavo they are going to school. But isusu right now diamond taanaro, but pane makore pachimainiwa diamond richimainiwa, but still atisati tane access to free medication. Ma schools edu, ma roads edu, and ukadata sa the Marange area is still the worst. It's still as it is before diamond was discovered in Marange. Hakuna kana change. The people of Marange, they are not even benefiting anything.
Nyanzvi munyaya dzezvopfumi vari mukuru mukuru weBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vanoti chirongwa ichi chinogona kupedza humbimbindoga muvamwe vakuru vakuru vehurumende.
Sisu we probably muZimbabwe tine more resources than in Botswana, but ma issues edu nde governance, mabatirwe ezvatinazvo kuti mashandisirwo hazvo nekwazvinoendeswa nekwazvinotengeswa nokuti mari yacho inozouya ichiita sei kunyika, ndozvinhu zvikuru zvatingadzidza from kubva kuBotswana. Though iri nyika doko zvayo kwatiri, asi inyika ine zvairi kuita zvakanaka zvatisiri kuita isisu kuZimbabwe. So vakaita batana kuti vatibatsire zvinhu zvakakosha zvikuru kuti isisu tikwanise kushandisa maresources enyika yedu kuenderera mberi muZimbabwe, nokuti mararamire ari kuita vanhu ikoko nemaresources atinawo hazvisi kuenderana.
Mari dzinowanikwa nekupurikidza kwekutengeswa kwemangoda muBotswana inoshandiswa kutumira vana kuchikoro, kurapwa kwevanhu wenyika iyi pamwe nekupa vanoshaya zvekudya uye zvipfeko. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kuparadzwa kwakaitwa nemoto kudunhu reCalifornia kungadai kusina kuitika dai vakuru vakuru vedunhu iri vakatora matanho akakodzera. Mauto emumvura ekuArgentina azivisa nhasi mangwanani kuti kwakawanikwa ngarava yemumvura kana kuti submarine iyo yanga yave negore yashayikwa iine vashandi makumi mana navana. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gertrude Mapara avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vazhinji vanotambura munzvimbo yekuwadzana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zita resangano ravo rinonzi chii uye zvemabasa api avari kubata.
Inini ndine organization inonzi Succeed Integrated People's Organization. It's a community faith-based organization. Yakarejistwa 2015. Our priority is orphans and vulnerable children. Chinangwa chedu chiri chekuti tigone kuvatsvagirawo ma school fees, tigone kuvatsvagirawo kana chikafu nema uniforms. Asi mukudare ikoko tinozoendesa tenda kuti tibatsirewo even ma caregivers avo, ma widows, people living with HIV. Tichiita kuti even vane ma chronic conditions tigone kuvapa counseling.
Muri kuita mabasa aya muri kupi?
Our priority is orphans and vulnerable children. Chikuru tichi offer psychosocial support. Inova ndiyo counseling yandiri kutaura, kuvadzidzisa kuita ma projects, income generating projects, self sustenance, kuita spiritual empowerment. Zvakanyanya tinonyanyonanga vana ende tichinanga vana vecommunity yekukuwadzana extension. Asi tinoita ma outreach program ku Good Hope Farm uye zvakare nekubudiriro nekungangoti ma areas atinobva tinoti outreach, Succeed outreach program. Ngati kana kumisha kwatinobva ndoko zvatonyanyonanga. And then every Wednesday tinenge tichiita ma programs nema inmates vari kuchikurumbi tichiva offer zvakare craft boosting, spiritual empowerment and counseling outreach program tichiona mama inmates 56 kumaximum nekufemale.
Chii chakaita kuti imi semudzimai mufunge kutanga kuita basa iri?
Passion yekushanda nevanhu vari tingati ma groups ari traumatized. Zvinhu zvakangoiswa naMwari mukati memoyo wangu kubva patakatanga organization muna 1978. ndakango femerwa kuti ndinge ndichishanda nevana. Pane dzimwe nguva dzandaiti even ndabva kuchechi kana kuti ndiri off kungave kubasa ndaingounganidza vana vemucommunity. I remember tichiri kugara kubudiriro tichiloja kubudiriro. I would take children, all children, and then I would sing with them tichinamata navo ndichivadzidzisa mavhesi zvekuti somebody even actually prophesied into my life achiti ah ndinoona mune passion zvikuru yevana ndisingambofungiri kuti ndichazosvika pandasvika ipapa. Pane akatoita speak a word into my life kati ndinoona muchizoita organization yezvevana. So ndokutanga kwakaita basa iri kumonzwa kusundwa kushanda nevana. Uye zvakare baba vangu vanga vari prison officer vakaresigna 1978 kuchikurubhi. Saka machallenges edu izi kushayawo chekufambisa ngangoti kana ka imotikari wo like it ine kanopi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Gertrude Mapara. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochienda kuchirongwa cheupenyu wedu, Our Lives, icho tinopiwa na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvetsaona dziri kuramba dzichiitika mumigwagwa yemuZimbabwe, izvo zvaita kuti titsvake vesangano revedzimotokari dzinotakura vanhu kana kuti macommuter omnibus. Taita rombo rakanaka tabata mubati wehomwe uye vari mutauriri musangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza. Tinogamuchira nemufaro pachirongwa chedu vaMuza.
Aiwa, ndinotenda.
VaMuza, nyika iri kuchema tsaona dziri kuitika mumigwagwa vedzimotokari muchipomerwa mhosva kunzi ndimi muri kukonzera tsaona idzi. Zvizvamungataurawo sesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association.
Tinenge tichiti tinenge tarasikirwa zvakanyanyisisa nevafambi vedu, nokuti tikaona kuti pakaita vanhu zana vanoshayika kana kuti pakati pemasvondo mairi, unoona kuti vanhu vanenge vakawanda zvakanyanyisisa vanoshayika pamwedzi. Isusu kwatiri tinenge tichirasikirwa zvakanyanyisisa nokuti tinenge tisisina namba yedu inokwirawo motikari idzodzi inenge ichidzikira zvakanyanyisisa. Asi tinoti taakuzviongorora izvozvizvo zvinhu zvatisingade kana kuti kutarisira kana kuti tingati tinoda kuti zvive zvinhu zvatoti takonzeresa. Rinenge ritori tsaona inenge yauya pachimire ichocho. Asi chinhu chandinoona chikuru chinofanira kuita kana kuti neMinister of Transport vane mashortcomings aunonyatsoona kuti ari kupa kuti vanhu vanenge vamuita inonzi njakenjake havana mutemo chaiyo chaiyo unovabata.
Asi kaimiwo varidzi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji, munonziwo munopawo vashandi venyu anonzi mataget kuti pazuva uya nemari yakati, zvinonzi zvinozoita kuti vapinde munjodzi idzodzi nekuti vanenge vachimhanyira kuti vabate mataget iwa.
Pabasa rega rega kana tichitaura, hakuna basa rinonzi basa risina tarisiro yekuti tikashanda nhasi tinofanira kunge tichisvikapo, handizi? Saka isusu hatingati isusu kana wanzi iwewe uri kutarisirwa kuti unge uchishanda chikamu chakadai so, ndechekuti iwe uno overtake parise kandi pacontinuous lines. Saka ungati here iwewe inini ndicha overtake chete pari pamukwidza nenyaya yekuti inini ndanzi ndikuri kudiwa mari yakati? Unoona kuti izvozvi zvaandizvo, nokuti mutyairi wega wega anofanira kutedzera mitemo yaakadzidziswa. Saka iwo uri kutori behind the steering, ndounenge utori nedambudziko. Zvimwe zvese zvingataurwe asi munhu anenge anonzi anenge ari panyanga iyeyo ndiye munhu anenge akabata upenyu hwanhu hwese, vamwe achimutsura asingadi, unobvaona kuti rinenge riri dambudziko.
Kouyawo nyaya iri kusimudzwa nevamwe vaMuza yekuti mabhazi anotakura vanhu otoiswa mishina inoita kuti kana dai muchairi akada kudraivha zvokupfuura 80 pane pachinzi 80 kana 60 haapfuure ipapo. Munoti iwe imise vari dzemabhazi kisirwa mishina inogavhuna maspeeder?
Izvozve zvazvisi zvinhu zvingave zvine dambudziko kana uri mutemo hurumende. Tichiona kuti mutemo hurumende unoti mabhazi anofanira kusapfuura pa80 kilometers per hour, handiti ka? Nekuti hadzisi tsaona dzese dzinonzi dzinowanika dzakonzeswa nekumhanya. Unenge uri hunhu hwemunhu ari kutyaira iyeyo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamuza kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotendawo neni.
Manga makateerera kuna vafarai muza vano vemutauriri wesangano rechitungwisa Commuter Omnibus Operators Association, vari zvakare mubati wehomwe wesangano irori muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Tenda kuna Jonga. VOA yakabatana ne Media Center vakaita musangano wavo wepiri kwamutoko mudunhu remashonaland east musi wechitatu 15 mbudzi 2018. Vagari vazhinji vaive nemubvunzo yakawanda pamusoro pematombo eblack granite ayo ari kucherwa mudunhu mavo, asi vachiti havana cheuviri chavari kuwana. Hezvinoi zvakabva kune vamwe vevakataura pamusangano uyu.
Ndeitwa Yurita Mchema, ndabva paward 20. Maonero angu panyaya yedomburiri kutaurwa iri granite riri kucherwa kuno, kana tisati taenda kumberi mberi totanga kuona wagari wenzvimbo masabhu nemadzimambo ndiwo vane nyaya yese, nekuti vese vanozouya kuti gogoi wachisvika pamusha vanotanga kusvikira pachi padunhu. Saka munhu anotanga kuona ndisabhuku namambo. Saka vanhu ivavo ndo vatinotanga kufanirwa kutaura nawo ivavo, tichibvunza zvatinofanirwa kubvunza, tichitaura zviri mumwoyo medu kuti isusu dombo riri kucherwa muno munzvimbo yatigere, nekuti isusu tinenge tichigara munzvimbo zvekumberi mberi uku hatizozvizive. Ivo ndi vanofanirwa kuenda nezvichemo izvozvo. Kana vachizoenda kuna kansela vatebva kwaanenge vachazoenda, ndivo vanofanirwa kutiudza kuti tinofamba sei. Ende kana tiri munzvimbo imomo ndo vanhu vatinofanirwa kufesana nawo, nekuti ndo vanhu vatinogara nawo, ndo vanhu vatinobvunza kuti inga mugwagwa isi kugadzirwa, dombo riri kuenda kupi, zviri kufamba sei. Semaonero angu ndo vanhu vatinotanga kuti titaure nawo.
Ndinoitwa Elijah Kanyongo, obva kuwadi 22, muri muno mamutoka. Inini chokutanga ndiri kuda kutenda chaizvo nekumunhu aronga zuva ranhasi kuti tisangane muno tichitaura nezvatiri kutaura izvi. Asi ndine mubvunzo mumwe chete wekuti muno mamutoko muno inonzi Mutoko Community Ownership ine utungamiriri hwainavo. Munhu iyeyo akaronga zuva ranhasi anga achizviziva here kuti ine utungamiriri unenge unoisira mukati Ishe Mutoko, ari kunzi ndiye chairman wemutoko ownership? Hamene kuti manga muchizviziva here kuti zvakamira sekudaro? Kana zvama muchizviziva, inini hangu sematarisiro ndakai ndiri kuita tiri kushora chaizvo, kushora chaizvezvo zuva rarongwa nemumwe munhu rinobatsira.
Vamwe vevagari vekwamutoko kumashonaland east vachitaura pamusangano wakaitwa mudunhu ravo neVOA yakabatana neMedia Center. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheisi Ndebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.